bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti harisi kufara nemabatiro aitwa nhengo dzeZCT nemapurisa. MDC inoti dzimwe nyika nemasangano akaita seEuropean Union neUnited Nations vanofanirwa kuona utongi huri kushandiswa munyika. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti dambudziko guru munyika inyaya yekusatambirika kwehurumende yavamunangagwa.
Isusu sebato reMDC tinoshora zvikuru zvaitika nhasi kuvakuru veZCTU, especially President Mtata veZCTU. Zvinoratidza kuti munyika yeZimbabwe hakuna mafreedom evanhu. Isu maZimbabwe tikugara under terror, under serious dictatorship, worse than the regime yaMugabe.
Iwo mashandiro ari kuita mapurisa munyika pari zvino nezviri kuitika izvi, munoona sekuti ane chekuita nekutumwa kwavo neutungamiriri here kana kuti vari kungoitawo basa ravo semazuva ose?
Hakuna mupurisa kana musoja anotora action against esivile yatasina kupuwa order nevakuru vake vakuru vavo. Hatidi kunyeterana kuti mapurisa kana mapurisa anongo acta from their own evolution. Handizvopi ba, vanotanga vapuwa order nakomanda wavo pabase, and komanda wacho anopuwa order kubva kumusoro kuna commissioner general kana kuna army commander, and army commander hazo act ana kupuwa right yoyo na president. That is not true. Because in our nika it is ungovernable. Kana vanhu vakungoita zvavanoda. Let's look at the constitution of the country. It is not today. The only person are not deployed. Let our force munyika or whatever, the president.
Vanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vachitaura parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuSwane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Nyaradzi Mukonza, avo vati mamiriro akaita zvinhu munyika anoda kuti zvematongerwo enyika zvigadziriswe.
Ndinoona sekuti patamira ezvino izvi pasiyana nepataivimbiswa neutungamiri hwavamunangagwa maelections asati aitwa. Ndinodaro nekuti kumiswa vanhu veZCTU kuti varatidzire chinhu chatava tisingatarisire. Hurumende yanga ichitida kuwedzeredza kukwiridzira kodzero dzevanhu, nekuti chiri kuita kuti vanhu veZCTU varatidzire inyaya yekuti pane zvavasiri kufara nazvo. Zvino handione chikonzero chinoita kuti hurumende imire pamberi pavo ichiti musaratidzire, nekuti ndo zvinoita gutsa ruzhinji. Vanhu vanofanira kutenderwa kuratidzira kana vasiri kugutsikana nezvavasiri kugutsikana nazvo.
Totarisawo Dr. Mukonza kuti kumakore kuma 2007-2008 zvaimboitika zvakadai kuti vashandi vairoratidzira kana zvinhu zvavagozhera kudai. Mungati nyika yava kudzokera here kuna 2008?
Hongu, chatinoda kuti tiziva zvinenge ndechekuti vari kutitonga veZANU-PF. Vamwe vangangoona sekuti kubva kwaMugabe kuchiya vamunangagwa ishanduko huru. Ini ndinoti shanduko yakaitika ishanduko yekuchirwa kweutungamiri, asi yatingati system yekutungamira ichingori imwe chete.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuSwane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Munyaradzi Mukonza, vachitaura parunare vari kuSouth Africa kwakare naEvans Zininga weStudio 7.